Manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitepenyura tiri muWashington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vatereri, tinosangana zvakare manera anhasi uri musi wechina chivabvu 23, 2019. Makateerera kuStudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC, ndichiti hezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Vadhavemwa vashayikwa vari kuNairobi vaibva kuIndia kwavanga vachiri norapwa, zvinhu hazvizofamba nenzira. Saka mutumbi wavo izvozvo uri kukinya, asi hatisati taziva kuti uchauya rini kuno.
Mutungamiri webato rezapu uye vari mumwe vevarwiri vehunde yerusununguko vane mukurumbira munyika vadhumiso Dhavengwa vashaya. Gurukotaro zvemhando dzemoto vafortune chasi vanotadza kuenda kuparamende kunotsanangura mamiriro akaita zvinhu munyaya dzepeturu nemafuta edzimotokari. MDC inotungamirwa navanelson Chamisa yoenderera mberi nekongresi yayo. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dziri dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mutungamiri wezapu uye vari mumwe vevarwiri vehondo yerusununguko vane mukurumbira munyika vadhumiso Dhavengwa vashaya. Taura Ishava anotipa nyaya inotevera.
Mumashoko avataura pamusangano wavaita nevatapi venhau muBulawayo nhasi masikati, sachigaro wezapu vaIsaac Mabuka vati vaDhavengwa vashaya nhasi mangwanani muNairobi, guta guru reKenya, vari munzira kubva kuIndia uko vange vachirapwa.
Vadhavengwa vashayikwa vari kuNairobi vaibva kuIndia kwavanga vachiri norapwa, zvinhu hazvizofamba nenzira. Kabva zvanzi habheta vauye kumusha. Saka vari panzira ipapo ndege yakazomira kuKenya, vaifamba nadhokotera akazorealiza kuti hai havachakwanisi kuti vaendere mberi vauye kuno kuZimbabwe. Saka mutumbi wavo izvozvo uri kuKenya, asi hatisati taziva kuti uchauya rini kuno. Sekuti kunogadzirwa mapepa kana munhu akashayikira kune imwe nyika, vanofanira kugadzira mapepa okuti azotakurwa kuti abve ipapo auye kunoko.
Padhavengwa vange vaive nemavhiki ane chitsama vachirapwa vari kuIndia. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vatumira mashoko paTwitter ekushaya kwavadhavengwa. VaMnangagwa vati vairemekedza zvikuru vadhavengwa pamwe nekurwira kwavakaita rusununguko rwenyika. Vatiwo vadhavengwa munhu akashanda kwenguva yakareba vari gurukota rezvemukati menyika. VaMnangagwa vatumira paTwitter mashoko ekurwadzikana kwavo kumhuri neshamwari dzavadhavengwa, vachipindura mvunzo wekuti pane rubatsiro rwange ruchipiwa vadhavengwa here nehurumende. Munyori mukuru webato rezapu vaStrike Mkandla vati sebato havazive urongwa hunogona kuve hwakaitwa pakati pemhuri yavadhavengwa nehurumende. Vatiwo ivo sebato havangade kutaura nehurumende kuti vadhavengwa vapiwe ruremekedzo rwegamba renyika vagovigwa kuNational Heroes Acre, vachiti vadhavengwa vaigara vachitaura kune dzimwe nhengo dzebato ravo kuti havadi kuzovigwa ikoko. Mumwe wevaive vakuru vakuru muZipra vaAndrew Ndlovu vaudza Studio 7 kuti nyika yarasikirwa zvikuru, vachiti vadhavengwa nemumwe wevanhu vakapa gwara kuvanhu vakawanda panyaya yehondo yerusununguko.
Ndo vanhu vakavhura nzira kuziva kuti magandanga nokrosa sei. Ndo vanhu vekutanga kuhondo. Ndo vanhu vakavhurira isu vama70s kuti tizive gwara kuti hondo inorwa sei. So really at this moment death ya Dhumiso Dhavengwa nevamwe vangu maZipra, I know kuti vari kunzwa kurwadziwa.
Vandilovo vati vadhavengwa menzaniso mukuru wemunhu aive nemutsa vachiti vakashungurudzwa zvikuru nehurumende panguva iyo nyika yakawana kuzvitonga vaRobert Mugabe vari panyanga asi havana kuve nemweya wekuda kutsiva kushungurudzwa uku.
Chinondifadza chinhu one kuti akasiya gwara risingaperi nhoroondo yenyika legacy yekuti you cannot cancel his name, you cannot rub his name from the history of Zimbabwe. Munhu uyo anga asingadi utsinye, a lot happened but he never revenged. He was detained for no reason, he never revenged, he remained calm because he wanted people to live in peace in Zimbabwe.
Vadhavengwa vakasungwa pamwe nemushakabvu Lookout Masuku muna 1982 vachipomerwa mhosva yekuda kupidigura hurumende. Kunyange hazvo vaive vawanikwa vasina mhosva vakaramba vari muusungwa vachishungurudzwa kusvika vazoburiswa mushure memakore mana. Mushure mechibvumirano chekubatana chakaitwa pakati pePF Zapu neZANU-PF muna 1987, vadhavengwa nevamwe vavo pasi pamuchakabvu Joshua Ngomo vakabatana navamugabe nebato ravo pakaitwa Congress muna 1988 vose vari pasi peZANU-PF. Vadhavengwa vakaramba vari muhurumende vari gurukota rezvemukati menyika kusvika pavakazokundwa musarudzo dzevamiriri veparamende namushakabvu Gibson Spanda muna chikunguru 2000. Zvichitevera kukundwa uku, vadhavengwa havana kupiwa chigaro chegurukota navamugabe. Vadhavengwa nevamwe vavo vakabva kuPF Zapu vakazobuda muZANU-PF muna 2009 vakanomutsurudza bato reZapu vachiti vaisawirirana nezvaitwa navamugabe mushure mekushaya kwavangomo. Muna 2008 vadhavengwa vakabuda pachena vachiri kuZANU-PF kuti vaitsigira vasimba makoni musarudzo yemutungamiri wenyika yakaitwa muna 2008 iyo yakaona vamugabe vachikundwa namushakabvu Morgan Tsvangirai. Asi sarudzo yemutungamiri wenyika yakazodzokororwa sezvo vatsvangirai vasina kukunda zvine mutsindo zvinotambirwa nebumbiro remitemo yenyika. Vadhavengwa avo vaizikanwa nezita remadunhurirwa rekuti Black Russian vakadzidza zveusori kuRussia uko vakashanda nesangano revasori reKGB. Vadhavengwa avo vanga vave nemakore makumi manomwe nemapfumbamwe vasiya mudzimai Zodwa vana vashanu pamwe nevazukuru. Urongwa hwekuvigwa kwavo hausati hwaziviswa. Ndakamirira Studio 7 muBulawayo, ndini Taurai Shava.
Tichere panyaya iyi, mutungamiri weMDC vaNelson Chamisa vanoti nyika yarasikirwa zvikuru nekushaya kwavadhavengwa. Ngatinzwei hurukuro yavaita naBlessing Zulu Studio 7.
Tarasikirwa negamba, tarasikirwa neshasha, tarasikirwa nababa, baba venyika, baba vanga vasina rudzi rwavaisarudza, baba vanga vasina zera ravaisarudza, baba vanga vasina kuti vaida uyo kana kuti uyo, vaida vese, vaida vanhu, vaitarisa zvakanakira nyika. Murume uyu anga ari akamira pachinhano, ndosaka muchiona pasarudzo vakafamba nesu tikakambe natese vachitisidzira, nyamba isatina kuzviziva kuti gomo rotisiyira mute kuda kutama dzanga dziri mbiro mbiro zvokutisiya honai tangomira tega hatisisina, nokuti hatine utiziro, tatine vanga vachitidzidzisa, tanga tine hwaro, tanga tine dura, tinodura ravazwa. Muti mukuru wadonha, kureva kuti mumvuri wabva. Totangira papi tichirasikirwa nemagamba akanasana baba vadhavengwa? Totangira papi ko tichirasikirwa neshasha nesirina zvemapato? Tangasitarisa kuti chii chakanakira nyika, tangasitarisa kuti chii chinoita kuti nyika iende mberi. Vakarwa muhondo yerusununguko munovaziva vainzi Black Russia, nenyaya yekuti vanga vakatsvenwa kunzvimbo zvine unyanzvi neumetura hwepamusoro panyaya dzezvekuti vange vachigona munyaya dzezvesecurity. Saka munhu anga achitarisa pakuti pamazano, kwete vari kuZapu kana kuti vachiita zvezipa, asi kuti vari chibwe chitedza uyezve vari shongedzo kunyika.
Saka nyika ingavarangarire sei vaChamisa?
Uyu murume akakodzera kuti arangarirwe nemunhu wese achipuhwa ruremekedzo rwatinopa kuvarume nemadzimai akarwira nyika, akarwira nyika igamba zvisina kana nharo.
Vanga vari mutungamiri weMDC vaNelson Chamisa vachitaura nezvekushaya kwavadhavengwa muhurukuro yavaita naBlessing Zulu Studio 7. Blessing abatawo munyori mubazi rezvekuburiswa kwemashoko vaNiki Mangwana kuti tinzwewo pamire hurumende.
Vadzavengwa vanga vari minister weHome Affairs muhurumende yedu kwenguva yakatirebei. Vasati vava izvozvo vanga vari murwi mukuru wehondo yeChimurenga. Saka chizvarwa mwana wevhu ashaya. Saka nokudaro hurumende inochema pamwe chete nemhuri yekwaDhavengwa nevakavakomberedza varasikirwa. Inochema pamwe chete nemhuri yeZimbabwe. Inochema pamwe chete nemhuri yeZapu inova bato ravaitungamirira.
Iyo mhuri yavo yayambouyawo here kuhurumende kuti inge ichiwana rubatsiro kuti mutumbi wavo ubve kuNairobi uchiya kuHarare? Zviri kufamba sei? Muri kubatsirana navo sei?
VaDhavengwa vakagara vari kubatsirwa neutungamiriri hwavamunangagwa kubvira pakurwara kwavo. Pane zvaitika tingati hurumende yakaedza payaigona kuti vawane kubatsirikana. Zvinonyanyokodzera panguva yakadai ndiko kuti mhuri inyanyotaura iri iyo kuti aiwana rubatsiro rwakawana rubatsiro rwakadii pakadai. Asi chandingakwanisa kutaura sehurumende ndechekuti aiwa takaimboedza. Iye zvino izvi ndezvinhu zvaitika tingangoti inhau yatagamuchira tingati 4 or 5 hours ago. Saka hatisati tanyunganidza kuti vava papi neutatwa manheru. Asi chinoitika ndechekuti vachapiwa rubatsiro rwakakodzera, nekuti hurumende yavamunangagwa hurumende ine hanya especially kuvanhu vane chiremerera chakaita savaDhavengwa.
Uyo anga ari munyori mubazi rezvekuburiswa kwemashoko vaNiki Mangwana vachitaura naBlessing Zulu weStudio 7. Mukuenderera mberi tichitarisa nhoroondo yavaDhumiso Dhavengwa, tiri kutarisa mabasa avakaita munguva yehondo yerusununguko uye zvavakaita nyika yavana kuzvitonga. Mukuziya nezvenyaya iyi, Blessing abata vaive nhengo yeZanla High Command vaBernard Manyadza uye vaive nhengo yeZipra vaMax Mukandla. Atanga nekubvunza vaMukandla nezvekushanda kwavo navaDhavengwa.
Pandakatanga kunziva nguva yehondo as my commander, Dhavengwa is just a soft spoken person. Yeah, anoda zvinhu zvorunyararo. Dhavengwa munhu uya anga akamirira vanhu. I still remember chaiko kuti munomu ari kucabinet ikoko kupanyaya yezinwa. Akambouza cabinet yezinwa achiudza kuti anoda mvura yokukami jemu, iye ngaanotora kapi yakaimwe iye mvura iyoyo. That showed kuti munhu anga akamirira vanhu. Tinoona kuti tarasikirwa chaizvo chaizvo negamba risingatsvagi kuti anodiclara nani. Vese vanodiclara magamba vadiki kuna Dhavengwa. He was the only person angasara ari commander of the country. Mnangagwa akatrena na Dhavengwa pasi. Mnangagwa under the command of Dhavengwa.
VaManyadza, tipeyo pfungwa dzenyu pana vaDhavengwa. Makamboshanda navo here munguva dzehondo idzi?
Tere ndishinya vedu aya. Ndoda kudai vaDhavengwa kufa kwavo, it's an end of an era, the end of an epoch. Ndikureva kuti ni he was both a nationalist, vena vachiruma youth kuna NDP. He was also a revolutionary, vakakireta Zipra. Ndikureva kuti inini quality yavo inoti kubvira perception kusvika unflinchingly, kuramba vari consistent panyaya dzekuti ngatichi yezvinhu muZimbabwe. Vachisenza ambi struggle tingakanga nezvemanegotiation zvese izvo vakanga vari brilliant strategist kusvika 1980 kozoita hawo machinations mamwe avahistory yakazovaita betray. Vamwe vavaishanda navo voita tena against kuvabi yedu yokuzanila kwataivawo vaakutena vachiti tadhisikabva zvombo kugwai. Chaiko dhisikabva zvombo sei? Ivo vakanga vari muwanga achidzidza dzichitoziva patakamboita joint military council yenzikumbeya uku tiinavo tikaita zipa tiinavo vokozonzi tadhisikabva zvombo sekuno zvakasingazive kuti vakange vaine army yavaitungamira yezipura. Anyway, that's something else. Asi ndikutaura kuti inini yes, he was an unflinching revolutionary fighter. Aikwanisa kubatanidza vanhu. Izvo zvizvi pakupedzisira pavakanga vachitaura apa vakaita revolution yekuti vakanga vatobvumirana nana Comrade Tongogara kuti takuenda kunofoma ami nimwe chete vari ku Lancaster vakashitaura izvaitaura kuma journalists.
Todzoka kwamuri vamukanja vamanyadza vataura nyaya yekumboshungurudzwa kwavakaitwa munguva yegukura hundi muchitaura nawo vainzwa sei nezvakaitika mumakora
kutaura nezvake zvinotopa kurwadza unobwasha paunotangira nopaunomufira nokuti he was just munhu anga nefocus munhu anga chida kuti dai nyika tongwa kubva pakutanga chaiko yakatsika panyaya yedevolution zvakare munhu uya anga akatarisira kuti deyeno nyika anga akagara zvakanaka vese vakangoinda kuchiupo chemaliberators kusunungura nyika aizofa zvake akatambanuka kana nemawar veterans vasina dambudziko nomumwe munhu ana engineer nanomeazetidongo nyaya yemawar veterans kuti vawane mari dzavo saka naizvozvo tinoziva kuti Dzarengo akaindiswa kutorongo kuchinzi akachengeta zvombo. He was just suspected kuti iye pacho zvake anogona kuzofurirana nemauto ezipa kupandukira hurumende kwete kuti akachengetesa zvombo, but he was just a humble man. Abuda haana kuda kutsiva nokuti High Court yakamuti decide kuti haana mhosva.
Todzoka kwamuri vamanyadza tichipeta chirongwa chedu ichi. Tiri kuonawo kuti zvimwe zviri kurwadza vakawanda ndezvekuti vanga vava kunorapwa kuIndia nenyaya yekuti zvipatara zvemunyika hazvina kunge zvakamira zvakanaka. Harisi dambudziko hereri kune mimi vakarwa hondo kuti zvamakarwira zvacho zvinenge zvisiri kunyatsozadzikiswa?
Kwapo ndo panonyanyisa kurwadza nokuti honaika patakarwa isu hatina kurwira poverty hatanaye. Shuwa tinyati madhokuta akatemwa vakawanda voenda kune dzimwe nyika. Isusu vanhu tichida kurapwa vanhu voenda kuIndia. Toita mahosipitari makuru chaizvo zvakaita vana parirenyatwa vaya vaya asi haana chirimo, haana mabhandeji, haana mishonga. Zvinotonyadzisa izvi kuti nemaresources atinawo muno muZimbabwe kubvira pasunshine chaipo chaipo. Upfumi hunotadza kumanejwa zvakakwana uhu kusvikira here vanhu vaakuenda kunofira kunana India asi munyika mavo vakarwira kuti nyika isununguke. Saka izvo zvinotonyadzisa izvo kuti vadhimisa vanofanira vari munhu wafa vaine bundu pamoyo.
Vaive nhengo yezanla High Command vaBernard Manyadza vachitaura vari parunhare vari kuhwedza. Manzwawo zvakare kubva kuna vaMax Mukandla vaive nhengo yeZipra. Vaviri ava vanga vachitaura muhurukuru yanga ichikokerwa naBlessing Zulu weStudio 7. Gurukota rinoona nezvemhando dzemoto vaFortune Chasi avanga vakatarisirwa kuzivisa paramende nhasi mamiriro yakaita zvinhu munyaya dzemafuta ekufambisa vatadza kuita izvi sezvo vasina kuenda kuparamende uye hapana chikonzero chapiwa. Godwin Mangudla anotipa nyaya iyi.
Nezuro vanotungamirira basa rehurumende muparamende zvekare vari gurukota rezvemutemo vaZiyambi Ziyambi vakazivisa nhengo dzeNational Assembly kuti vaChasi vainge vari kugadzira gwaro ravange vachifanira kutura mudare iri nhasi asi vatadza kuita izvi. Mutauriri wedare iri vaJacob Mudenda vakarambidza nhengo dzedare iri kuziya nyaya iyi vachiti izvi zvaizoitwa mushure mokunge vaChasi vatura gwaro ravo. Vachinyora padande mutande ravo reTwitter nhasi mangwanani vaChasi vati nezuro vakaita musangano nemakambani anotengesa mafuta aya pamwe nekambani inoona nezvemashandiro avo yeZimbabwe Energy Regulatory Authority vati pamusangano uyu vakaudza makambani aya kuti anofanira kutevedza mutemo osiyana nezvechizivano pamwe neuori uye vachatora matanho akaomarara kugadzira zvinhu muindastri iyi kana vanhu vasingade kutevedza mutemo. VaChasi nemamwe makurukota akawanda ehurumende vatadza kuenda kunopindura mubvunzo mudare reSenate izvo zvaita kuti vange vakabata chinzvimbo chemutungamiri wedare iri vaMike Nyambuya vazivise kuti vachamhangara nyaya iyi kumutungamiri wenyika. Vachitaurawo muSenate nhasi Senator Simon Kayamoyo vanhu vezvakare mutauriri webato reZANU PF vati makurukota ehurumende haasi kupa mhinduro dzinofadza mudare iri. Vati zvakakosha kuti makurukota ashande zvakanaka nehurumende kuitira kuti nyika ifambire mberi. Mune Monyaya, mukuru wekambani ya Zimbabwe Broadcasting Corporation wa Patrick Mavura, vaudza komiti ya paramende inoona nezvekuburiswa kwemashoko kuti vanhu vakawanda munyika havasi kubhadhara marezinesi ematerevhizheni nemaredhiyo nekuti vanoona sekuti zvirongwa zveZBC ndezvemhando yepasi pasi uye hazvienderani navo. Vati dai vanhu vachibhadhara marezinesi avo vangadai vachiwana mamiriyoni mazana maviri nemakumaviri emadhora pagore, asi pari zvino vari kuwana mamiriyoni gumi emadhora chete. Mukuru weMedia Institute of Southern Africa Zimbabwe vatavani moyo vaudza Studio 7 kuti zvataurwa navamavhura shamisi uye ndosaka vachigaro taura kuti mashandiro ekambani iyi ngashandurwe kuti ite zvido zveveruzhinji. Vamwe vatiwo mishina yeZBC yaora ndosaka masaisai ayo asingasvike kunzvimbo dzese munyika. Vamavhura vazivisawo kuti vari kugadzirira kuvhura mamwe materevhizheni matanhatu apo pachatanga chirongwa chedigitalization. Vati vanhu havafaniri kutombotya kuti ZBC ichatadza kuwana zvekuburitsa mumaterevhizheni matsva aya, vachiti vakatonyorerana zvibvumirano zvekugovana zvirongwa nenhau nedzimwe nepfenyuro dzemusadic nepasi rose pamwe nezvikoro zvepamusoro zvemuno zvakaita seGreat Zimbabwe University iyo yatove nedzimba dzekutepfenyura. Mukuru anoona nezvenhau nezviri kuitika panguva ino vaGilbert Nyambabvu varamba kuti ZBC inoburitsa nhau dzayo yakarerekera rimwe divi vachiti vanoita basa ravo pachena. Asi sachigaro wekomiti iyi vaPrince Duveko Sivanda vaudza vakuru vakuru veZBC kuti zviri pachena uye pane humbo hunoratidza kuti ZBC inoita basa rayo ine divi rayakarerekera uye isingape vanhu vese mukana pane pfenyuro dzayo. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangudla.
Varwiri vekodzero dzevanhu vashanu vakasungwa vakapomerwa mhosva yekuronga zvekupidigura hurumende mushure memusangano wezvekodzero wavakapinda kuMaldives svondo rapera varambirwa chikumbiro chavo chekuti nyaya yavari kupomerwa iraswe. Thomas Chiripasi anotipa nyaya iyi.
Vachitora mutongo wavo, mutongi wedare raMajor Street vahosiya mujaya vati pane hukama pakati pevasungwa nemhosva yavari kupomerwa kunyange hazvo vasina kupa zvikonzero zvokuti sei vadaro. Zvisinei nemutongo wavatura wekuti vasungwa ava varambe vari muusungwa, vamujaya vashora hurumende nekutadza kusvitsa humbo hwakati tsvikiti hunoratidza kuti pane fungidziro inonwisa mvura yekuti vasungwa ava vakapara mhosva yavari kupomerwa. Rimwe remagweta evasungwa ava vaJeremiah Bhamu vati vashamiswa nemutongo waturwa nedare.
Mutongo wapiwa nedare saka tinongotambira sezvauri, asi hatina kugutsikana nekuongororwa kwaita nyaya iyi. Saka tichatora matanho ari pamutemo kuti tigadzirise patina kugutsikana napo.
Vatatenda mombe yarara nevamwe vavo vanoti vanyasha Frank Mpahlo, vaGeorge Makoni, muzvare Farirai Gumbonzwanda navagamuchirai Mukura vakasungwa mushure memusangano wezvekodzero wavakapinda kuMaldives uko kwavanonzi vakanodzidziswa nzira dzekupandukira hurumende nevesangano rekuSerbia rinodaidzwa kuti Center for Applied Nonviolent Action and Strategies. Hurumende inotiwo vasungwa ava vakadzidziswawo kushandisa futi diki nzira dzekusasungwa nadzo panguva yekuratidzira pamwe nezvechitororo, asi vasungwa ava vari kuramba mhosva yavari kupomerwa iyi. Mutongi wedare ati vasungwa ava vadzoke kudare musi wa 6 Chikumi. Mune imwewo nyaya, MDC yavaNelson Chamisa inoti iri kuenderera mberi nekongresi yayo zvisinei nenyaya dziri mumatare. Izvo zvinotevera chikumbiro cheimwe nhengo yeMDC amai Maureen Tawenga chekuti kongresi iyi imiswe pamwe nemutongo wakaturwa nedare repamusoro svondo rapera wekuti MDC inofanira kuita kongresi yechimbi chimbi. Pataenda pamhepo, nyaya yakakwidzwa kudare namaita wengwa yekumisa kongresi iyi yanga yaraswa nemutongi wedare repamusoro amai Edith Mushore ichinzi haisi nyaya inganzwikwe nechimbi chimbi. Mutauriri weMDC vaJacob Mafume vaudza Studio 7 kuti hapana chinovatadzisa kuti vaenderere mberi nekongresi yavo. Congress ye MDC iyi iri kuitirwa kugweru vachamisa vakatarisirwa kusarudzwa semutungamiriri webato kunyange hazvo vamwe mu MDC vachitipa nezvakawanda zvisina kufambiswa zvakanaka zvichitevera kufa kwava Morgan Tsvangirai avo vaimbotungamirira bato iri zvinosanganisira matorero akaita vachamisa utungamiriri webato iri. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.
Kuoma kwezvinhu munyadza zveupfumi kunonzi nevagari vekumaruwa vakawanda kuri kuwedzerawo matambudziko avo sezvo kazhinji vachizomanikidzwa kutenga zvinhu nemitengo iri pamusoro zvakanyanya. Semuenzaniso, kana mafuta ekufambisa dzimotokari akakwira mutengo, vezvitoro zvekumaruwa vanonzi vanobva vakwidzawo mitengo yezvitengeswa zvavo vachipa zvikonzero zvekukwira kwemafuta. Izvi zvinonzi zvave kuita kuti vakawanda mumaruwa vamanikidzwe kusunza zvavanoda zuva nezuva zvakaita sesipo, shuga, mafuta, munyu nezvimwe vachishandisa chibage kana zvimwe zvirimwa zvavanenge vainazvo. Asi vamwe vanoti izvi zviri kuitawo kuti vagari vekumaruwa ava varasikirwe nezvirimwa zvavo sezvo vari kuvatengesera ava vari kuzotenga nemitengo iri pasi. VaAlbert Goremusandu vekumuzvezve kumhondoro ndemumwe wevagari vekumaruwa vave kurarama nekusunza. Vagore Musandu vanoti vari kumanikidzwa nenhamo kubhadhara bhagidhi rimwe chete rechibage kuti vawane semuenzaniso makirogiramu maviri eshuga. Ngatinzwei vachitsanangura.
Kuzvezve kwatiri zvinhu pari zvino takutopona nekuita butter trade nechibage chatikarimawo. Chibage chacho chatikarimawo chishoma, saka zvinhu hatichakwanisa kuzvitenga nekeshi, saka takutotengawo nechibage.
Chii chamunei muchitenga nechibage?
Tikachitenga shuga neflour nesipo, tingangoti mabasic commodity vatinenge tichitengawo ekukwanisa kuraramisa mhuri pazuva.
Saka munei muchitenga kunani? Kune vezvitoro here kana kuti kune vanofamba vachitengesa?
Kune vanofamba vachitengesa, zvekuti kune vezvitoro pari zvino shuga pari nhasi iri kuita $8 mashopu edu. Saka kune avo bhakidhi rimwe chete riri kuita 2 kg pane vari kubva kutaundi vachiziva izochinjisa.
Saka imi munozoziva sei kuti bhagidhi ramamupa riri kuita mutengo uri pasi pane kunge dai maenda kotenga kuchitoro?
Pari zvino kamiriro kazvikaita kuti ndiende kutown kwaok kunotenga kwaokeka, zvinhu zvakatondiomera, ndotoona ndotobvisa imwe mari futi kuti ndiende kwaok. Saka ndotongoti munhu auya panopamba bheta ndiri kuita sei, ndikotambira zvaanazvo, ini ndogara panopamba zvangu nei, ndodya ndiri panopamba. Saka hapasina kwandichafunga ndienda, ndokoti zviri nani pari kamiriro kakaita situation yacho.
Ko, muri kudii kunotengesa chibage chenyu kuGMB mowana mari mochizonotenga kuzvitoro zvakachipa?
Kuti tiende kuGMB pari zvino chibage chacho chichiri mudura, tiringoita tichingotokonora kuti ndichiunganidze kuti chimwe chichiri chinyoro, but chenga changoomawo munhu akasvika shuga yapera ndorongomutokonorerawo bhakidhi, ndomupa bhakidhi iroro ndopiwa shuga. Saka chiri mudura kuti ndichiunganidze kuti chiende kuGMB haisati yasvika time yondiendese kuGMB.
Ko, zvimwe zvakakwira mitengo muzvitoro ndezvipi?
Zvinhu zvakakwira zvakaita sana 2 kg raisi yakakwira kuno kuyapa $10. Flour iri ta $8, bhari sipo riri kuita riri pa $5.
Flour inenge iri makg mangani? Raisi yamataura anenge ari makg mangani?
Apa ndikutaura zvema 2 kg. 2 kg.
Ko, mafuta ekubikisa?
Mafuta ekubikisa pari zvino 2 liters yangaita $23. 2 liters kutaun iri kuita $14. Saka kuno kutiringoti kana munhu umwe chete angoti ari kuenda kutaun, takutongomurayira magrosari edu ese, takutongomuunganidzira mari.
Avanga vari mugari wekumaruwa emuzvezve kumhondoro vaAlbert Goremusandu vari parunare kwakare kumuzvezve neStudio 7. Musakanganwa vateereri kuti muchirongwa cheWomen's Roundtable nasi na8 p.m. tiri kutarisa nezvekongresi yeMDC iyo ine vanhukadzi vatatu vachakwikwidzana chigaro chemutevedzeri wemutungamiri webato. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wokutumira mashoko kuStudio 7, shandisai WhatsApp namba dzinoti 001-202-465-0318. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa musoro yenhau dzanhasi. Mutungamiri webato rezapu uye vari mumwe vevarwiri vehondo yerusununguko vane mukurumbira munyika vaDumiso Dhavengwa vashaya. Gurukota rezvemhando dzemoto vaFortune chasi vanotadza kuenda kuparamende kunotsanangura mamiriro akaita zvinhu munyaya dzemafuta edzimotokari. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu anokuonekai nemufaro. Ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndokusiyai mina mutungamiri Nkomo.
So kuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele. Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Tsana njani mthokazi omuhle olamukela emoyeni ngenjabulo ngolesine mhlazi mashumi mabili lantathu kunkwenkwezi 2019 ngontungamili Nkomo. Endaveni zethu lamhlanje,
noma besibona ubaba ukuthi uyagula besilethemba lokuthi kuzaba ngcono, sasekhona isikhatshana ngokufisa kwakhe, ngobe ngumuntu osesendleleni, ube plan a few meetings. Silahlekelwe kakhulu, sidabukile, but siyabonga i-contribution yakhe ayenzayo elizweni lelo inkululeko.
Omunye wabalwa impi yenkululeko ekuviyo leZipra njalo obe ngumkhokheli webandla lezapho umnumzana Dumiso Dabengwaka sekho. Umthetho ndaba we High Court walile ukwamukela isicelo esikhwezwe ngamanye amalunga eMDC ekhokhelwa ngumnumzana Nelson Chamisa esokuthi umise umhlangano omkhulu walelibandla owe Congress oqala kusasa. Umthetho ndaba kamantshe unqume ukuba abalwela amalungelo oluntu abahlanu ababotshwe besetheswa umlando wokuzama ukuvukela uhulumende kamongameli Mnangagwa kumele baqhubeke bevalelwe. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Umkhokheli webandla leZipra umnumzana Dumiso Dabengwa Gasekho. UDabengwa yena owayesaziwa njalo ngegama lokuthi Black Russian ngesikhathi sempi ubhubhe namhlanje eseNairobi kwele Kenya kuhambo lokuphindela ekhaya ngemva kokuqeda amaviki ambalwa eselatshwa kwele India. Kubika obathabile masuku.
Ngizafika ngithini kubo JZ kumdala uNkomo kumsika la kumama uLesabe kunye labanye bami bonke esasisonke empini. Nxa ngingahamba lamhlanje ngichiye ilizwe leZimbabwe lisesimeni elikiso. Kumele silungise ilizwe lisebenze. Lawa ngamazwi abehlala ekhulunywa nguDabengwa nxa esethula ukudana kwakhe ngomumo welizwe. Umnumzana Dabengwa ubhubhe namhla kwele Kenya ngesikhathi evela kwelatshwa kwele India. UZulu ikakhulu kobulawayo uveze ukudana okukhulu ngokubhubha kukaDabengwa. Bekhuluma lentathelo izindaba lamhla emini, umqondisi weDumiso Dabengwa Foundation umnumzana Mthulisi Hanana uthe lokhu okuthe kwabehlela kubuhlungu kakhulu.
Into esiyehlakelela isizwe seZimbabwe into enzima ebuhlungu, noma besibona ubaba ukuthi uyagula besilethemba lokuthi kuzaba ngcono, sasekhona isikhatshana ngokufisa kwakhe, ngobe ngumuntu osesendleleni, ube plan a few meetings. Silahlekelwe kakhulu, sidabukile, but siyabonga i-contribution yakhe ayenzayo elizweni lelo inkululeko. La after independence ncedisa ukwakha isizwe seZimbabwe.
Umnumzana Mkhululi Dlili isikhulumeli sika mongameli kubandla leZaphu uthi ubaba ube ngumuntu okhangelelwe ukuphathisa ekuletheni ukuthula kundaba yeGukura Hundi.
Ubaba uDabengwa usesithile silahlekelwe kakhulu ngoba lapha sikhuluma ngendoda ebisithi nxa ibona into iyimele into yayo. angazi ngisindebele ngawufaka kanjani ukuthi he was a man of very high and rare principles. Wachia izano abanye besala bekholisa utapitape but not wabayithina wachia. Khathesi ube ngumuntu besikhangeleleyo kuyo ukuthi laba abantu ababulalwa ngochuku lombhuqazi kugurawundi bekhangele kuyo ukuthi nguye umuntu owayekhona ngoba besifa abantu lapha yena wayesejele laye kuthi uyaqunywa. So ungumthunzi osuchiya abantu kodwa siyabonga ukuthi lokhu sikhuluma ngakho. Siyambonga ukuthi ngokuzimisela kwakhe ngesibindi sakhe usishiyele ingqobo ukuthi sithwale lo msebenzi usephambili.
Umnumzana Isaac Mabuka uthi into ehlele abantu ibuhlungu kakhulu kodwa abantu bakuthathe njengemvelo bakuhloniphe.
Hayi into esehleleyo njengezaphu ibuhlungu kakhulu. Sifisa nje ukuthi abantu bonke bakuthathe ukuthi kuyenzakala empilweni ukuthi umuntu abhubhe. Ngiyakwazi ukuthi abantu badabukile ezinhlizweni ikakhulu ama members ezaphu. But udabe ngwayeyindoda sibili. Indoda abantu bamkhalela ilizwe lonke. So siyafisa ukuthi lamhlanje welanga sonke sibuyeni ngobuningi benu sizotshengisa ukuthi wona inkokheli isichile. Wayengasonkokheli abantu bezaphu kuphela uDabengwa. Ngitsho abantu bonke endaweni zonke eziningi bayamhlonipha.
Umnumzana Cosmas Mafu uthi sebesele bezintandane ngemva kokudilika kwentaba.
Isihlangane yakho lapha namhlanje ukudilika kwentaba engingakutsho ngomdala ukuthi sikonakele elizweni, sonakalele isizwe, sesizintandane, intandane ezipheleleyo. Yiso isimo esiyiso sona thina namhlanje abantwana bezapha. Singokuzintandane kwedonke okuzaxotshelwa le ebusika ukuthi kuyazibonela ma.
Unkosikazi Theresia Thaka olilunga lezaphu uthi imfa kaDabengwa yokulahlekelwa kwesizwe sonke hathi izaphu kuphela.
Ubaba uDabengwa imaze ngo-1963. Ubaba uDabengwa yiba basirekruthayo uyouth. Saba ngama-youth under ubaba uDabengwa laboBhushi labanye. Kati ke ubaba 9. Umuntu ongazange impilo yakhe yonke oyiqedile ku-struggle angazange ukuthi laye ake yenze okunye. Ubaba uDabengwa ngibuhlungu okunye okumangalisayo. uDabengwa ufele isizwe sonke nxa sisithi kafela ngezapho. uDabengwa usebenzele isizwe seZimbabwe nothi zapho.
Isikhulumi sebandla lezaphu umnumzana iPhithule Maphosa uthi uDabengwa uchiye uZulu eNingizimu Afrika edanile ngoba ube ngumuntu owayelwela inhlala kahle kaZulu.
Namhlanje ilanga lesitshonele emini sisalibele wabe eflatela ubaba uDabengwa wasichiya sesingabakalayo. Njengebandla lezaphu wasichiya njalo sikhala njengemu leZimbabwe. Uchiye njalo iSouthern Africa yonke isehlisa izinyembezi ngoba simazi engumuntu owaphila impilo yakhe yonke, engumuntu olwela ukuthi abantu abansundu eSouthern Africa ikhululeke, elwela ukuthi iZimbabwe ikhululeke qala from colonialism, waphinda njalo walwela ukuthi ibe democratized, elwisa incindezelo olomuntu omnyama phezu komunye umuntu omnyama. So silahlekelwe ngumthunzi owususele masikhangele abaholi bethu abaphuma from i-liberation movement. Nguye edakade sisele ube zikhathaza ngokuthi abantu bahleli yini, abantu bahleli kuhle yini, abahlukunyezwa yini. So silahlekelwa kakhulu kakhulu njengebandla lezaphu. Siyakwazi ube ngumholi wethu sikusela siphuma kwi-Unit Accord ngo-2010. Ube ngumuntu ozaretire nje eminyakeni lowo ozayo kodwa akusabanga njalo njengoba seflatele kungakafiki leso sikhathi. Silokudana kakhulu njalo siyakhala lemuli umama uMakhumalo labantwana nabazukulu bakhe sibabonga njalo ukuthi basiboleka ubaba saba ngabantwana bakhe sonke sibanengi njalo sathola ukusizakala from ubaba uDabengwa sibanengi.
UDabengwa wabotshwa ndawonye lelinye iqhawe lempi yenkululeko uMui uLookout Masuku ngomnyaka ka-1982 besetheswa icala lokuzama ukugenqula uhulumende kodwa batholakala bemsulwa kodwa baqhubeka behlukunyezwa beyizibotshwa bakhululwa ngemva kweminyaka emine. Ngemva kokulotsholwana komanyano oweUnity Accord phakathi kwezano lezaphu uDabengwa labanye babambana bathatha inyathelo ngomnyaka ka-1987 lokuphuma kulumanyano bacabanga ukuvuselela ibandla lezaphu bethi babengavumelani leUnity Accord. UDabengwa uchiye umkakhe unkosikazi Zodwa Dabengwa abantwana kanye labazukulu kodwa amalungiselelo esililo lokubekwa kwakhe akukwaziwa ngoba isidumbu lokho singakafiki elizweni. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo ngingubathabile Masuku.
Kunjalo nje uMongameli Emerson Mnangagwa lomkhokheli weMDC uMnumzana Nelson Chamisa bathi ilizwe leZimbabwe lilahlekelwe kakhulu ngokutshona kukaDabengwa. Emazwini abo enduduzo ababili laba bathe bakhala ndawonye lemuli yakhe. Eloba enkundleni yeTwitter uMnangagwa uthe ubemhlonipha kakhulu uDabengwa ngendima ayidlalayo ekukhululeni ilizwe. UChamisa yena utshele iStudio 7 ukuthi uDabengwa ubengumuntu ozithobileyo njalo oliqhawe lamaqhawe. Umbonge kakhulu ngokumsekela kukhetho olwedluleyo. Ukuhlaziya imbali kaDabengwa sixoxe lenduna yenqameni uChief Mathema lesiphathamandla sebandla lezaphu uMnumzana iPitula Maphosa onguye oqala lingxoxo.
Silahlekele kakhulu njengebandla lezaphu njengoba sisazi ukuthi ubaba ube ngumholi wethu kusukela ngesikhathi siphuma ku-Unity Accord ngo-2009. Usengumuntu ozaretire enyakeni lo ozayo sisiya ku-Congress. Kodwa kusabanga njalo silahlekelwa ngumthunzi singathi langalisene lemini sibalizele anyamalala umthunzi ebesikiwo ngoba nguye okade sesele noma igroupu le eyasikhululayo okade sakhathaleka ukuthi abantu baphila njani ukuthi abantu baphila kakuhle yini abahlukumeza yini. Ube nguye eseleyo okade lethelela ukuthi abantu behlale kuhle bengahlukumeze. Silahlekele kakhulu umuntu owakhululayo iZimbabwe wakhulula konke le-Southern Africa indalo yakhe umuntu owaqeda impilakhe yonke elela amalungelo elintu elela ukukhululeka kwabantu abamnyama elela njalo ukuthi sihlalisane kuhle kungelabandlululo lelethu libonayo elizweni kathesi.
Bathi idilikile intaba enkulu baba Mathema.
Nxa singajulisa ingqondo yethu kabanzi lapho kukhanya kulahlekela isizwe uqamuke umgogodla. Ngubaba uDabengwa ube ngumuntu nje lwana ongakhangelela omunye umuntu khathana. Lami nje bengibe ngihlanganelayo ngimbingelele anginanzelela ukuthi nginduna enkulu ethathela kusigombe usigombe eyinduna eyala ukuthi inkomo ziqunywe eyaleyo ukuthi inkomo ziqunywe eyinduna futhi eyambathiswa unkomo isikhumba sengwe yamnika umkhonto. Ngisingakithi-ke singunini nxa unika umuntu umkhonto umnika isikhumba sengwe umnika ubukhosi. Lahlekelwe kakhulu ngoba ubungekwehlukaniswa ubaba uDabengwa lo the late uVice President uJoshua Nkomo.
Ngiphenduke kuwe Maphosa, ukutshona kukababa uDabengwa kutshoni kubandla lezaphu kuyiwa phambili?
Into ebuhlungu ye kodwa sinanzelela ukuthi sibe lesikhathi eside kakhulu layo esibonisa ukuthi yenziwa njani aleyo kuyiwathi uyakudabengwa ube lesifiso
Tema vakhona abathi uDabengwa kumele ayebekwa emalibeni amaqhawe eHarare kanti esikuzwayo bakhona abathi hayi uzabekwa kibo lapha zalwa khona kuqakathekile yini ukuthi ubekwa ngapi
ngizathanda ukuthi ngiqale ngibalekele ukuthi ubekwa ngapi ngizakuphendula ekugcineni ebe ngithanda ukuthi ngigxile kikho ngiduduze ubaba lo uMaphosa ngifisa ukuthi ngimvezele lokhu ukuthi inhlathu kayifi inhlathu ithi ngafa ivuka umfukula nxa kulokunye ubaba usehambile ukhona uJesu wayekhona wahamba kodwa ilizwi lakhe lanamuhla ayelinika abantu lanamhlanje lokho elisimakade lokho elithunyelwa lisiya phambili kube sengivuyela ke kulokho okokubekwa ngikhangelele okokubekwa kuya ngemuli angizake ngibonela uhulumende ezimba ukuthi umuntu angadeclarewa ukuthi angaya iHeroes Acre nxa imuli te yona angahamba angaye iHeroes Acre angadeclarewa njengeqhawe kube esedeclareiwe imuli yakhe nxa ithe yona hhayi thina besile sifiso sokuthi ubaba alale lapha ngemva kwesibaya lapho kubekwe khona abanye bakhe ngoba amathambo esintwini into esiyaziyo kakhulu ngapha esindebeleni ukuthi amathambo ahlanganiswa lamanye.
Leyo bekuyinduna yenqameni uChief Mathema ubekhuluma ecingweni endawonye lesiphathamandla sebandla lezaphu umnumzana iPhithule Maphosa.
Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisiza siphuma ngapha iVoice of America eseWashington DC.
Umthethwandaba kamantshi inamuhla unqume ukuba abalwela amalungelo oluntu abahlanu ababotshwe kuliviki besetheswa umlando wokufuna ukuvukela uhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa kumele baqhubeke bevalelwe. Abahlanu laba babalisa uGeorge Makoni, uTatenda Mombeyarara, uGamuchirai Mukura, uNyasha Mphahlo loFarirai Gumbonzwanda. Abasolwa bamelwa ngamagqwetha abalisa uNkosazana Jesse Majome loMnumzana Jeremiah Bamu. Live talk lamhlanje kuhlelwa sihluzeni bomama sikhangela impilo yeqhawe elitshone lamhlanje umnumzana Dumiso Dabengwa kanye lomhlangano omkhulu we-MDC owe-Congress oqala kusasa. Nxa lifuna ukungena kuhlelo thumelani i-text message kumbe iWhatsApp kunombolo ezithi 001 202 465 0318 ukuze silithinte ecingweni lingene kuhlelo. singene kwezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Ukufuthelana phakathi kukamongameli weMelika umnumzana Donald Trump oyebandla lama-Republicans kanye labebandla eliphikisayo elama-Democrats kuqhubekela phambili. Izolo uTrump umise umhlangano abemele awenze lomlawuli wedale leCongress olilunga lama-Democrats unkosikazi Nancy Pelosi esithi egasoze ahlale phansi labantu abatshona bemethesa umlando wephula umthetho ngokusebenzelana labe-Russia kudaba lokuphazamisa ukhetho lweMelika ngo-2016. Inhloko kahulumende yakwele India uNarendra Modi osanda khethwa ukuba abuse okweminye njalo iminyaka emihlanu elandelayo sethembise ukumanyanisa uzulu welizwe lakhe ebonga bonke abamvoteleyo kukhetho olusanda kwedlula. Umahluli womthethwandaba we-High Court uJustice Edith Mushore namuhla walile ukwamukela isicelo sesiphangiphangi esikhwezwe ngamalunga e-MDC ekhokhelwa ngumnumzana Nelson Chamisa azibiza ngokuthi Defending Morgan Tsvangirai Legacy esokuthi umise umhlangano omkhulu waleli bandla we-Congress ozaqala kusasa eGweru. Ngokunjalo ibandla leMDC lithi lizaqhubeka ngomhlangano walo. Kubika intathelizindaba yeStudio 7 uMavis Gama.
Isikhulumeli seMDC umnumzana Jacob Mafume utshela umhlangano lentathelizindaba eHarvest House ukuba kabukho ungamisa ukuqhuba umhlangano wabo weCongress. Njalo enye inkokheli isivele isikhona eGweru lamalungiselelo esekusibanga esiphezulu.
We are politicians, we deal with the politics. Our lawyers will deal with the legal issues. Our lawyers have
singabezombusazwe thina sikhanyela ezombusazwe. Amagqwetha ethu yo azokhanyela ezomthetho. Amagqwetha ethu asixwayise ukuthi siqhubekele phambili nomhlangano wethu weCongress. Kungakho sizokwenza kanjalo. Ngakukho esikutsheliweyo okuphambana lakhona ngoba yini enyenza umiso lomhlangano.
Kwasekelwa ngesinye seziphathamandla sebandla leli unkosikazi Dorcas Sibanda.
Ngikhuluma nje ubabuchibayi organizer wethu useGweru uyalungiselela iGweru layo njenge-community isilindele ilizwe lonke jikelele abantwana be-Party of Excellence MDC bayalungiselela ukuthi babuye eGweru sizohlangana ukhethwa inkokheli kukhethwa i-leadership ye-party. So akulanto ezasibisela emuva, i-transport silungisiwe, ukudla sokulungisiwe, indawo zokuhlala kulabo ababengalandawo yokuhlala sezilungisiwe eGweru. So sonke all the roads are leading to Gweru. Akula nto ezasifisele emuva ngaphandle kokuthi sihlangane khona ngale njengabantwana be-MDC.
Enye ingcwethi kwezombusazwe engomunye wabaphatheke kwezokucubungula enhlanganisweni yeZimbabwe Democracy Institute ZDI umnumzana Bekezela Gumbo uthi udaba lwempi zamacele MDC alusozelwa qedwa yimithethwandaba.
Ngoba ekuqaleni kumele sinazele ukuthi MDC le esilayo kathesi, MDC Alliance, yena abantu labo uma besithi kuhanjwe court kubuyele ku-2014, abantu labo bafuna ukudelete i-alliance, bafuna ukukhipha i-component ekuyele uHashimancube, bafuna ukukhipha i-component ekuyele amabandla la amanye ayephume ku-MDC ngesikhathi before 2014. So now, njenge-MDC Alliance, abantu labo bona vele kumele ukuthi kufane MDC ukhayele ukuthi beqhubekele phambili. Ngenxa yokuthi i-party uma isi-MDC Alliance akumelanga ukuthi ihlutshwe izinduku zenye iparty to that alliance. Nanti yabona ukuthi MDCT ngenye la yabuya ku-alliance nxa yabuya labantu abaningi.
Ugumbo uthi konke lokhu osekusenzakala yingxabangxoza eyabangelwa yokuphuza kwabomanyano we-MDC Alliance ukulungisisa lolu daba isikhathi sesekhona.
UChamisa yena kwakumele ukuthi esengene ku-alliance kwakumele ukuthi emekeshe ukuthi i-alliance leyi bayisekele ukuthi ibe yiparty i-alliance ibe lama-structures constitution yayo ukwenzela ukuthi bebalekele umsindo wani ku-MDCT wama-issues e-MDCT. Ngoba angeke sikubalekele ngoba ungakhayela kahle uma usu-analyze uzabona ukuthi labo benjani uChamisa abarongo, kukhona ukurongo abawuvezayo. ubeze ukuthi abantu abazobegcina besilo bezobefika emakhodi. Asikuthi phela abantu lisebenza lokhu ngapho kusukelana nje umuntu useqashwe kwikhodi. No, kuyabule somewhere lapho laphambanisa khona. Ungakhaya ukuchamisa indlela owakhula ngayo ngena kupower. Kuningi owakuviolethayo kumthetho we-MDCT, angisho because in MDCT. And abantu laba they are using that ukuthi benjani, but let's go back to 2014.
Ngakwelinye icele abe-MDC sebekhweze udaba lwabo emthethwandaba waphezulu owe-Supreme Court bephikisa isinqumo esanikezwa ngu-Justice Edith Mushore emthethwandaba we-High Court lapho athi kumele baqhube amalungiselelo e-Congress kulandelwa lokho okwakuyikho khona ngomnyaka 2014 kukhangelwa inkokheli eyayikhona ngaleso sikhathi. Okhokhele iqula lamagqwetha akhweze lolu daba emele abe-MDC ngu-Advocate Thabani Mpofu. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingumavis Gama.
Abantu abadabuka eZimbabwe abake baya embukisweni weZim Expo oqhutshelwa eMelika minyaka yonke bathi umbukiso lo ulakho ukulethela usomabhizimusi amathuba amanengi. Njalo ukholisise labo abasebenza gadalala eMelika la kwamanye amazwe. Bathi kuhle kakhulu ukuthi abantu bathi gwaqa bakhumbule ekhaya lapho kulesihlobo labangane ababhekane lesimo esibi somnotho. Umbukiso walonyaka wenzelwa eChicago. Omunye wabatakazelela lumbukiso ngumnumzana Mandla Gumbo Mguquka. Yena utshele uGibbs Dube weStudio 7 ukuthi sowathola umsebenzi omningi okumangalisayo ngemva kokuphatheka kwakhe kulumbukiso.
Izimisombona angibona iright anti yiyo ukuthi sihlangane abantu abase-America, like abantu abase-America lapho ukuthi lathi sibe siyahlangana sikhiphe izitresi zomsebenzini. So into e-right njengiyibonayo ukuthi into ehlanganisa abantu.
Singathi wena siwatholani ku-Zim Expo njengoba nje sizwa kuthiwa ujala ukuhamba sibini?
Mina uZim Expo, to be honest, ngathola a lot of friends and then for my business partners, yabo. I mean, it's not just for social kuphela, but you ngala ngumuntu othanda like mina into entertainment. So ngathola like ama business partners, ngathola lama deals. I mean, it's a lot of things you can gain from Zim Expo. You find vele abanye abantu ugcina sengabangani like for life, yabo.
Ngisifiso sakho ukuthi nqa vele khona uyabo uhamba kuphela usiyathola kunye futhi kwamabhizimusi lento sinjalo.
Ya mini nga isizwe sami nga lo ngalo kukhona lami nga kungela into embambileyo kungela okumphathileyo lami ngile time kanye hayi awuni mind she mkube ngihamba all the time ngokuthi I mean yiyo la indawo okuhamba la usiyakhupha istress kulabanye abangakwanisiyo phela ukuhamba emakhaya abangela ama-papers phela lapha. So the only time ukwanisa ukuba ligada ukuthi la ubona bekhaya ungani ufile ngani usekhaya even ungekho ekhaya. Yabo seZim Expo la ukuthi indawo la yakufika ukutshaya ngumoyo ukhohle la uxoxa ngesayini whatever isihloko sikhulumayo i-language yokukhulumayo you can easily maneuver like eZim Expo. I mean I think eZim Expo is something good just to socialize yabo.
Umnumzana Mandla Gumbo Mguquka isizalwane seZimbabwe esihlala khonapha eMelika. UGibbs Dube uphinde waxoxa njalo lo nkosazana Musa Ndlovu ohlala eMaryland.
Umbukiso weZim Expo yinto enhle kakhulu, iyanika abantu ithuba lokuthi bahlangane babonane.
Kuyini okunye okuthakazelela ngombukiso lo Mandlovu?
Ngaleso sikhathi kuyaba lo Miss Team USA, kube lo mncintiswano lo kuhle ukubona amantombazane ekhaya. Nokuthi isikhathi esiningi sikhangelele ukuthi into yabantu amantombazane amahle kodwa ngosisi abafundileyo betshengisela lezi zinto abazenzayo behlezi elizweni laseMelika. Ngiyazi ukuthi bakhona abahlangana ngezebhizinisi kodwa angazi kakhulu ngalokho. Into enhle sibili eyenzakala ngawo wonke umnyaka. Esikhathini esiningi kuyakuthi ngesikhathi sika Miss Zim USA balethe abahlabeleli abavela ekhaya. Ithuba lelo lalo lihle kwabantu ebantwini ababevele befika bakhetha ukuthi baye khona.
uNkosazana Musa Ndlovu isizalwane seZimbabwe esihlala khona pha eMelika eMaryland bexoxa ecingweni lokithi dube weStudio 7 kwanele mthwaka zomuhle olivalelisayo ngontungamili Nkomo libelo busuku obuhle.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.